Sangano reZimbabwe Teachers Association rafunga kucheka hukama nesangano reLabour Center reZimbabwe Congress of Trade Union. Musure mukunge tiri kuwana mareports anobva kusangano reCTU ekusawirirana panyaya dzekuti pane resolution yakaitwa neZCTU yokuti iyo sangano revashandi harifanigwi kunge ringe richibata pamwe chete nerimwe sangano rinoita nezvematongerwo enyika. Saka naizvozvo mareports yayo anouya kwandiri, anouya kunational executive. Ongororo yatiri kuita yatakutopedzisa iri kuratidza iyo kuti pane hukama hwakasimba pakati peZCTU nemamwe masangano ari muopposition politics zvinova zvisingawirirani nazvo nesangano reZimbabwe Teachers Association. Varairidzi vari muZimbabwe Teachers Association havafariri kunge vachipinzwa munyaya dzamatongerwo enyika. Varairidzi vanova nhengo dzeZimbabwe Teachers Association vanoti ivo musangano wedu hausi wezvinoita zvematongerwo enyika, musangano unomiririra utano hwevarairidzi, kushanda kwavo zvakanaka, kugara kwavo zvakanaka, kutambira mari yavo inokwana. Havafariri kuti tinge tichidyidzana nemasangano anodyidzana nemasangano anoita zvematongerwo enyika.
Vagundani, utungamiri weZimta wakatora danho iri rini?
Utungamiri weZimta tiri kutaura kuti process matanho ayo akatorwa muna April. Zviri zvokuti pane ongororo inofanira kuti ipedziswe. Saka naizvozvo ongororo yacho chero ikapedziswa zvayo, asi varairidzi chimiro chavo vanosimbisa kuti isu hatidi kuti musangano wedu weZimbabwe Teachers Association upinzwe munyaya dzematongerwo enyika. Handiti munoona musangano weZimbabwe Teachers Association wakasiyana nemimwe misangano yevarairidzi. Musangano weZimbabwe Teachers Association musangano mukuru une varairidzi vanoda kusvika kuma 45,000. Wangutoona muchinyora kuti ma 40,000 tinovavarira tichisvika tichitambira kuma 45,000. Saka musangano mukuru, musangano wedu urimo muzvikoro zvese zvemuno muZimbabwe, urimo mumadistricts ese muno muZimbabwe. Saka varairidzi pachavo ivo havo vanosarudza kuti vanoda kuti vafambidzane nemusangano upi. Asi musangano chaiwo weZimbabwe Teachers Association, constitution yedu haitibvumiri varairidzi anova nhengo havabvumi kuti musangano weZimbabwe Teachers Association ungatora mativi oti iwo unoda kudyidzana nebato iri rematongerwo enyika. Saka ipapo ndopata kuona kuti mashandiro anoitwa zvinhu kuZCTU ndeyekuti vane pamwe pavanosvika pokuti vanoti isusu tiri amai vebato iri rematongerwo enyika, saka tinofanira kunge tipota tichidyidzana navo. Isu hatibvumirani nazvo izvozvo. Kana zvakangodaro zvinotobvira kuti hukama hwedu neZCTU tinenge tichifanira kuti tiparadzane, nemhaka yekuti munoziva kuti kune Freedom of Association, musangano wedu unotongwa nevaridzi vavo vanova nhengo dzacho. Saka ndo zvatinotevedzera zvavanoda izvozvo. Hatidi zvakare kuti kana tasvika panguva yekuexercisa right yedu yokuti takuenda kustrike, kodzero yedu yokuti takuenda kustrike yoonekwa sekuti tiri kuita zvematongerwo enyika. Handizvo, hazvisizvo. Saka isusu tiri vatungamiri veZimbabwe Teachers Association tinoita zvinoda nhengo dzedu, ndizvo zvatinotevedzera izvozvo. Musangano weZimbabwe Teachers Association wakafomwa muna 1942, muhombe kudarika mapolitical parties ese. Muconstitution yedu yeZimbabwe yeZimta takanyora isusu kuti we will collaborate ne government of the day. Saka whoever is constituting the government of the day ndivo vatinoshanda navo ivavo, tichivapa zvichemo zvedu. Ndivo employer wedu yavo, vatinopa zvichemo zvedu, ndivo vanogadzira zvichemo zvedu yavo. Tiite zvematongerwo enyika.
Vagundani, kune vamwe vari kutiwo imimi kumira nehurumende ikoko matopindirwa futi mune zvematongerwo enyika, munoti kudii nazvo?
Vanhu vanofanirwa kuziva kuti hurumende nemapolitical party zvinhu zviviri zvakasiyana. Hurumende inenge iripo ndiyo yatinoshanda nayo, ndiye employer wedu iyeye. Saka naizvozvo hatigoni kuti tirwisane naemployer wedu panyaya dzematongerwo enyika. Chinokwanisika kuti chiitike ndechekuti tinotaurirana naemployer wedu kuti apa tabvumirana, asi apa hatina kuwirirana tichitaura nyaya dzebasa, nyaya dzemari yatinotambira. Ndipo patinogumira ipapo. Saka naizvozvo hurumende of the day, government of the day, ndiyo yatinobata nayo, tichishanda nayo. Ndokusaka tiripo kubva kuna 1942. Hurumende dzakawanda ndo dzaingovepo, inenge iripo iyoyo ndo yatinoshanda nayo iyoyo.
Mati imimi chisungo ichi chakabuda nesangano renyu mwedzi wapera, mati masvitsa here zviri pamutemo ZCTU danho renyu?
Inini ndiri matinamira kumberi tikati sezvo zvatodhuka kanga tichingotaurai vanhu vazvisireta zvoona zvafuma zviri mumapepa, tikazoona imimi muchitifonera zvakare tikati sezvo matogara matozvibudisa kumapepa, chiregai tichitozvitsanangura kuti vanhu vasazovhiringika kuti chii chiri kuitika. Saka ndiwo mamiriro azvo.
Ko ZCTU ikati izvo yakugadzirisa zvamuri kupokana nazvo, munoramba muri nhengo here yesangano iri?
Nguva yakatopfuura yekuti zvigadzirike izvozvo, nemhaka yekuti pane nguva yakareba tichitaurirana nenyaya iya izvozvo. Saka izvozvo panotori neresolution inotoripo inofanirwa kuti iendere mberi.